Vachitaura pakupetwa kwamusangano we4th Botswana Zimbabwe Binational Commission muguta remaumu Botswana nhasi, vamunangagwa vati vana vemuAfrica vakafanira kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
We should not allow ourselves to be marked.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa-dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuAfrica ndiko kwakaita kuti Botswana neZimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vatiwo urongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. VaMasisi vati urongwa uhwu chabatsira kwazvo mukuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwekusava nemagwaro akakwana.
Let me assure you that consultations are ongoing to ensure that we utilize this generous offer from Zimbabwe.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa segwaro rekufambisa, nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti. Zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yeBotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe Henry Mukono weShuro vati urongwa uhu uri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera, sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoverengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards.
Zvinofanira kunge zvavakubudirira kuti patinosangana zvevakuru pavanosangana zvemunaFebruary 2025 zvinenge zvava zvinhu zvabvumira uye zvakushandika nazvo.
Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Simplex basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatame maepassport izvozvi, passport yechiya nechip ya world class. Tichaita kubero nekumaIDs futi zviri kuuya, muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda budiriro rezvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwekufamba kwevanhu pakati peBotswana neZimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Asi toziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti. Saka zviri kuitika ndezvekuti tiri vamwe chete, tiri vanhu.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendaimbofana vanoti.
Tinotenda maruva tadya chakata, nekuti tiri kutoona kuti chibvumira ino chichatonetsa muparamende yekuBotswana. Chakatotanga kunetsa nekare, nekuti vo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro, isu vemuZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinoswera tavamo munyika meBotswana umu.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana-siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvasainiranwa pamusangano uyu, sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino pedzisa zvasarira pamusangano vanhasi. Ndakamirira Studio 7 muBotswana, ndini Shingirai Madondo.